manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechipiri chikumi 14 2022 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa voenda kunochema muzvare Mo Blessing Ali kumba kwavo kunyatsime kuchitungwiza. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaObed Masaraure vosungwa vachipomerwa mhosva yekuponda yakamboraswa nedare muna 2016. Mumwe mutori wenhau obatwa nemhosva yekutyora mutemo wekupinda nekubuda kwevanhu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa nasi vapinda munamato wekurangarira nengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Ali avo vakawanikwa vakapondwa nemugovera mushure mekupambwa nevanhu vanofungidzirwa kuti inhengo dzebato reZANU-PF vachiti hapana vachamisa vati hapana munhu akakodzera kuurayiwa Tinodzokura zvakare vachamisa vati hapana munhu anokodzera kuurayirwa nyaya dzezvematongerwo enyika. Vativo zvinosuvisa kuti muzvare Mo Blessing vakapondwa nevanhu vanozivikanwa uye kuti vakaponderwa nyaya dzebato ravanotsigira. Vachamisa vati hapana munhu vaenderera mberi vachikurudzirawo nhengo dzebato ravo kuti dzisaite mhirizhonga kunyangwe dzikadenwa vachiti ndo zviri kutsvagwa nevanhu vakaponda muzvare Mo Blessing. Vatiwo nhengo dzebato ravo dzinofanira kubatana nekushanda pamwe chete vakati vanhu vakaponda muzvare Mo Blessing vanofanira kurangwa nemutemo. Vaenderawo mberi vachiti vakatonyorera tsamba kusangano reSADC vachiriudza kuti nyaya yekushungurudzwa nekunyangariswa kwevanhu muZimbabwe yatanga zvakare. Mwana wemufi Silence audza Momo yapinda munamato wekurangarira mai vake kuti ave kutotya kugara pamba pamai vake nekuda kwemashoko enhengo dzeZANU-PF munzvimbo iyi. Mufi ari kuchemerwa kumba kwasekuru vake kunyange hazvo munamato wanhasi waitirwa pamba pake kunyatsime. Gweta remhuri vaJob Scholar vati mhuri yemufi yakatora danho rekuti muzvare Mo Blessing vachavigwa chete ndokunge vakamuraya vasungwa. Izvi zvatsinirwa nasekuru vemufi vaWellington Ali avo vati mhuri ichazozeya danho rayo nemusi wechipiri apo panotarisirwa kuitwa ongororo yekuti mufi akafanei kana kuti post-mortem. Mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi varamba kuti bato ravo rine chekuita nekufa kwamuzvare Mo Blessing vachiti zviri pachena kuti nyaya iyi ine chekuita nenyaya dzerudo. Vakatiwo mapurisa anofanira kupuwa mukana wekutsvaga Pius Jamba uyo akapedzera kuonekwa aine mufi. Vamugwadi vaudzawo Studio 7 kuti pane nhengo dzebato ravo dzarwiswa nenhengo dzeCCC uye pane imwe nhengo yebato ravo yapisirwa imba. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati mapurisa ari kuferefeta nyaya iyi uye vachazivisa zvawana nekufamba kwenguva. Vativo vari kuferefeta nyaya yekupondwa kwamuzvare Mo Blessing uye vari kutsvaga jamba nevamwe vangadai vakauraya muzvare Mo Blessing. Mutedzeri wemutungamiri webato reZANU-PF vaKembo Mohadi vari kuimbisa masabhu kuti vachapiwa mari nezvimwe kana vakatsvagira ZANU-PF rutsigiro musarudzo dzegore rinouya. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavakaita nemasabhuku pamwe nemadzishe ekwaGutu paParadise Hotel neZuro, mutevedzeri wemunyori webato reZANU-PF vaKembo Mohadi vakati masabhuku nemadzishe anofanira kuwanira bato ravo mabiriyoni mashanu emavhoti kuti vakunde musarudzo dzegore rinouya. VaMohadi avo vakadzingwa basa remutevedzeri wemutungamiri wenyika vachipomerwa mhosva dzekuita zvepabonde nemadzimai akawanda kusanganisira vasori vaivashandira vakati ivo vakatora danho iri nekuti bato ravo rainyepirwa kuti rine vatsigiri vanosvika mamiriyoni mashanu iro risina. Vanoti misangano yakaitwa nemigovera yemasero yakabudisa pachena kuti bato ravo harina vatsigiri vanosvika mamiriyoni mashanu nekudaro masabhuku anofanira kumanikidza vagari vavo kuti vandofotera ZANU-PF.
Ikati isu just this Saturday yapfuura handei murimo wangaende kusero rake kwakabuda chitsukuzuro hapo masere yacho ari kwadi haana kuzama handizve so vaiti nyepera vakomana kuti vane masero. So nhamba yavo yemasero inoti pa 3.6 million aishati because tatozviprova masagade kuti hakuna chinhu zvakadaro. So inofanira kufunga masabhuku kuti masabhuku ndivo vane vanhu, ndivo vanogara nevanhu, ndivo vanoita zvinhu zvese vanogona kuti pachi 5 million. Hapana munhu angatipa 5 million panze pemasabhuku.
VaMohadi vakaendera mberi vachiti masabhuku ose ndeebato ravo, anenge aramba kushandira bato ravo gore rinouya anozosangana nezvirango zvakaoma.
Nadaro ndakazvibvunza kuti ivo masabhuku mangani munomuita muZimbabwe muno. Ndakatarisecha kangu ndikataurirwa kuti no, masabhuku Zimbabwe yese ndinotaura masabhuku haitauri nemadhorobha kuti madhorobha hakuna kumira zvakanaka masabhuku. So ndabvunza ini kuti mangani vakanditaura kuti masabhuku research yangu yandaverifya nelocal government kuti masabhuku Zimbabwe yese i 36,000.
Vakaenderera mberi vachiti masabhuku anofanira kuona kuti vanhu vavo vasingati kutsigira bato reZANU-PF vashayiwa rubatsiro rwechikafu chinobva kuhurumende apo vanhu vakatarisana nenzara gore rino. VaMohadi vakaenderera mberi vachiti kutanga mwedzi unouya masabhuku anenge ava kutambira mari yekunze yekuamerica inosvika makumi mashanu emadhora uye kuwedzerwa mari yemunyika yavagara vachitambira iyo isingakwani. Pamusoro pazvo vachatengerwa mabhasikoro nemagejo ekurimisa nehurumende semuripo wekuvatsvagira rutsigiro. Mashoko avaMohadi ekupinza masabhuku nemadzishe mune zvematongero enyika ashoropodzwa nevamapata vanopikisa pamwe nemasangano anorwira kodzero dzevanhu ati uku kutyora bumbiro remutemo renyika. Ona nezvekufambisa kwemabasa musangano revagari vemagutu reGutu Residents and Ratepayers Association kana kuti GURA Valoid Mfudze vati ZANU-PF iri kutyora chikamu 281 chebumbiro remutemo icho chinoti madzishe nemasabhuku haafaniri kupinzwa mune zvematongerwo enyika.
Makataurika nezuro pamusangano wakaitwa katikatsamadza isu sevagari vomagutu uye sesangano rinomirira vagari. Harisiro basa remasabhuku nemadzishe kuita zvematongerwo enyika kutsvagira bato rutsigiro Umbiro romutemo wenyika robudisa pachena chena kuti basa remasabhuku nemadzishe riri kuchengetedza tsika nemagariro akanaka munyararo. Umbiro romutemo rinotaura pasection 281. Sabhuku kana mambo haafaniri kuva nhengo yebato rezvematongerwo enyika kana kuita zvematongerwo enyika aine dii raakarerekera.
Izvi zvatsinirwa nasachigaro wesangano rinomirira masangano akazvimiririra reChrist in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa avo vakurudzira masabhuku kuti varambe zvavari kunzi vaiite nekuti hazvisi pamutemo.
Asi tinopa masadunhu nemasabhuku nemadzimambo kuti tivazivise kuti zvavari kukurudzirwa kuti vaiite hazvitenderwi pamutemo. Bumbiro remutemo haritenderi kuti sadunhu, mambo nemadzishe vashandiswe nebato rematongerwo enyika. Vanofanira kuva vegutsa ruzhinji vachifadza munhu wese ari mudunhu mavo, vachitonga zvisina tsvete, vachitonga zvinofadza nezvinogutsa vanhu vose. Saka vose vari kumbunyikidzwa ngavamire vachimirira kodzero dzavo vachishandisa bumbiro remutemo.
Unyori wezvesarudzo mubato reCCC mumasvingo vaGodfrey Madzikanda vasvoropodza ZANUPF achiti haitevedzeri mutemo wenyika.
Tinozviziva kuti vari kuzviita izvozvo, asi takazviziva kare kuti vagara havatevedzeri mutemo, vagara mareforms havadi. Asi chatinoziva ndechekuti kana iwo masabhuku acho haashadivo, and ukatarisa ZANU inoti iyo hatidi kuti madhaiaspora avhote nokuti isusu hatizogoni kuenda kunokampena ikoko. Tingozvibvunzawo kuti isu vetriple c tingakwanisa here kuunganidzawo masabhuku kuti tizokambena sezvavari kuita. Hatirwadziwi, hatinetseki nazvo izvo, nokuti tinoziva kuti vanhu vaakuenda, vanhu vaakubuda. Isi chedu kupenetrata tichipinda mukati memaruwa nezvirongwa zvedu zvatiri kuita iko zvino.
Vamuhadhi vange vachigara mudhorobha reMasvingo kubva musi wa5 mwedzi uno vachiita misangano mumatunhu ose manomwe anoti Matsvingo, Chiredzi, Zaka, Mwenezi, Gutu nekwaChivi, uko kwavapedzisira nemusangano wavo nhasi nemasabhuku eikoko. Ndakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vatumira mashoko kuvatori venhau vachiti vasungwa vachipomerwa mhosva yekuponda yavanoti ndeyenhema. Mhosva iyi inonzi yakaparwa muna 2016. VaMasaraure vasungwa nhasi apo vaenda kuHarare Central Police Station kwavanofanira kuenda sezvakatarwa nedare sechiga chekupiwa mari yechibatiso pavakasungwa pane imwe nyaya yavaipomerwa yekuda kupidigura hurumende apo vairatidzira nekudhura kwezvinhu asi vashandi vachitambira mari shoma shoma. Nyaya yasungirwa vaMasaraure ine chekuita nerufu rwenhengo yesangano reAtuz vaRoy Issa avakadonha kubva pakamuri yechinomwe kana kuti 7th floor kuJameson Hotel muHarare muna 2016. Dare raMagistrate rakambopa mutongo panyaya iyi rikati painge pasina umbowo hwekuti vainge vaurayiwa kana kuitwa akafira mberi. Vaimbova mutauriri wemapurisa amai Charity Charamba vakatenda panguva iyi kuti mufi akafa mushure mekuzvidonhedza akadhakwa. Mashoko abva kusangano reCrisis in Zimbabwe Coalition uko vaMasaraure vari zvakare mutauriri wesangano iri, uye mamwe mashoko abva kuAtuz ati vashamisika zvikuru nechiitiko ichi kuti vaMasaraure vave kusungwa kwapera makore matanhatu. Masangano aya anotiwo izvi zvakanangana nekuda kumbunyikidza vanhu vanofungidzirwa kuti vanopikisa hurumende pamberi pesarudzo dza 2023. Crisis in Zimbabwe Coalition inotiwo mutemo wave kushandiswa sembato neZANUPF kumbunyikidza vanopikisa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vadaira nharembozha yavo vati vange vari mumusangano. Mutori wenhau Jeffrey Moyo abatwa nemhosva yekutyora mitemo yekupinda nekubuda kwevanhu munyika kana kuti immigration laws. Moyo anomboshandirawo bepanhau reNew York Times uye anzi Nedare akaita kuti vatori venhau vaviri vebepanhau iri vapinde munyika zvisiri pamutemo. Kudzanai Msengi anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare vamakinzira vati vagutsikana kuti muchuchisi akapa umbowo hwakakwana hunoratidza pachena kuti Moyo akapara mhosva yaaipomerwa. Asi gweta raMoyo, amai Beatrice Mutetwa, vati havana kugutsikana nemutongi wapiwa nedare, vachiti wange usingaenderani neumbowo hwakapiwa mudare, vakati vachakwira kudare reHigh Court kuti mutongi uyu uraswe.
We believe we have very good prospects of success on appeal because
ndinofunga tine mukana wakanaka wekubudirira pakuisa kudare reHigh Court. Chikumbiro chekuti mutongi uyu uraswe sezvo usingaenderane neumbowo hwakapiwa mudare. Pane zvakawanda zvekufungidzira zvashandiswa pakuve nemutongo uyu, saka tichaupikisa.
Mutongi vanzira vati zvisinei nekuramba kwake mhosva iyi, umbowo hwakapiwa mudare hunoratidza kuti Moyo vakabatsira kupinza munyika zvisiri pamutemo. Vatori vepanhau reNew York Times vanoti Christina Goldbaum naJoao Silva nekuvatsvagira magwaro esiri echokwadi ekuti vakwanise kushanda sevatapi venhau. Moyo anzi abhadhare faindi yemadhora zviuru mazana maviri, inove ndiyo faindi yepamusoro-soro inokwanisa kubhadhariswa munhu anenge achikwera mutemo wakadai akanzi aizogara mujere kwemwedzi mitanhatu kana atadza kubhadhara mari iyi. Pamusoro pezvo, Moyo atongerwa kugara mujere kwemakore maviri, asi mutongo uyu wasendekwa parutivi kana akasapara mhosva yakafanana neyaawanikwa ainayo mukati memakore mashanu. Vanzira vati zvisinei nezvataurwa negweta rake, vaona kushoreka kwaMoyo kwakakura zvikuru sezvo akapinza vanhu munyika zvisiri pamutemo, avo vanogona kuve vaive vanhu vaigona kukanganisa kugadzikana kwemunyika. Moyo akasungwa muna Chivabvu gore rakapera mushure mekubatsira Goldbaum naSilva nekuvatsvagira magwaro eZimbabwe Media Commission kana kuti ZMC asiri echokwadi. Moyo audza VOA kuti afara kuti haana kupiwa mutongo wekuti apinde mujeri, asi ati anoda kuti zita rake richeneswe.
Ndinotenda zvikuru kwazvo nebasa rakabatwa namagweta angu eBeatrice Mutetwa naDoug Coltart. Vakaita basa gurusa gore rese vachingorwisana nenyaya iyi, tichingofamba tichiuya kuno kubhulawayo kumatare edzimhosva pasina zviri kubuda. Asi nhasi uno ndasunungurwa chaizvo. Kunyange zvazvo ndisina mufaro wakanyanya kupererera nokuda kwokuti ndiri kutoonekwa segororo rakapaza mutemo wenyika. Ndinoshuvira kuti paapili iri kuzoitwa namagweta angu ndibve ndacheneswa panyaya iyi.
Nyaya yaMoyo yakaita mukurumbira pasi rose mushure mekusungwa kwake nekugara mujeri akazobhadhariswa mari yechibatiso mushure memavhiki matatu. Vatavang Manika vanove mushandi weZRMC avo vainzi vakashanda naMoyo pakupara mhosva iyi vakawanikwa vasina mhosva nedare. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Msengi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mangwana vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo musangano wezvemutauro kana kuti National Languages Conference. Musangano wemazuva matatu uyu watanga nhasi kuVictoria Falls. Dingindira remusangano uyu rakanangana nekuvandudza nyaya dzemitauro mukusimudzira kubudirira munyika uye mukuzeya nyaya iyi. Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvemitauro muzvare Cecilia Masana.
Chekutanga ndechekuti National Languages Initiative of Victoria Falls ichiitwa iyo neMinistry of Youth, Sports and Recreation under the theme Redefining the Role of Zimbabwean Languages for National Development Towards Vision 2030 and Beyond.
Tingadawo kutsvaga kuti zvakakoshei kuti vanhu vaungane sevana veZimbabwe vachikurukura pamusoro pemitauro yemunyika mavo kudai.
Zvakakosha zvakanyanyisa kuti vanhu vaungane nezvemitauro yavo, nekuti mitauro yedu yemuZimbabwe inofambidzana pedyo nepedyo stereki netsika nemagariro yedu. Saka naizvozvo tika nemagariro yedu tikasatambudzana tinoirasa. Ukatarisa mazuva ano vanhu vakawanda havachakwanisa kutaura mitauro yavo izvi unoona kuti mumba chaimo chaimo vanhu vakutaura chirungu kudarika mamwe malanguages avo chaivo chaivo saka its very important kuti titaure netiite edialogue maererano nemitauro yedu.
Ndingatsvagawo kuti imo muzimbabwe munombotaurwa mitauro yakawanda zvakadii.
Muzimbabwe mune mitauro 16 asi mitauro iri pamusoro inotarisirwa kumusorosoro kudarika mimwe mitatu tine chirungu chishona nechingerengi aya malanguages anotaurwa nevanhu vakaiwandisa munyika yemuzimbabwe kuchizotevera mamwe 13 akazowedzerwa muconstitution muna 2013.
Kune zvimwe here zvikoro zvamunganongedzerawo muchiti kwava kudzidziswa mimwe mitauro isiri chishona nechindevele kana kuti chirungu?
Zvakanyanyisa tikatarisa iko kumatsinoti kuri kuitirwa conference vavictoria falls vana wange unoona kuti vava kudzidza vana chinambia nechitonga uyezve vachisanganisira naicho chishona chacho nechindevele. Ukatarisawo pamochena kunana planjuku unoona kuti vana veikoko vava kudzidzawo zvekare chikalangi rotarisa kuti kana kana kuti uri kune nzvimbo dzekumashonaland vamwe madhialekti naizvozvo vari kudzidzwawo zvekare.
Avo vanga vari Nyanzvi munyaya dzezvemitauro muzvare Cecilia Masana vachitaura vari parunare kuvictoria falls naIvan Zininga westudio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ukraine inoti mauto eRussia akaparadza zambuko rangirasara kupinda muguta reSeverodonetsk zvichapa kuti vanhuwo zvavo vari muguta iri vatadze kubatsirwa kuti vaende muupoteri. Ukraine inotiwo kunyangwe hazvo Russia iri kuedza kutora guta iri nekurwisa zvakasimba, mauto ayo ari kurwisawo zvakasimba achibva nechepakati peguta iri. Russia inonzi yatatora zvikamu makumi manomwe kubva muzana zveguta iri. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vanoti hondo iri mudunhu reDonbas rine guta riri kurwisana iri ichapinda munhoroondo yehondo seimwe yakaitwa mhirizhonga inotyisa. Vatyairi vemarori muSouth Korea vapinda muzuva rechisere vachiratidzira nekuda kwekudhura kwemafuta ekufambisa dzimotokari. Vatyairi ava vanoti kuratidzira uku kwapa kuti hurumende irasikirwe nemari inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora. Pasi rose mafuta ekufambisa dzimotokari ari kudhura zvakanyanya zvitevera kurwiswa kweUkraine neRussia. Nyika iyi ndiyo inogadzira zvimwe zvinoshandiswa pamakombiyuta kana kuti memory chip uye zvimwe zvakaita seSamsung Electronics uye makambani emotokari akaita seKia neHyundai Motors. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi nevashandi vari kuyambira kuti kunze kwekunge mamiriro ezveupfumi hwenyika agadziriswa nekukasika, veruzhinji vacharamba vachinonga svosve nemuromo nekuda kwekukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu zvinodiwa neveruzhinji zuva rega rega uye kushaya simba kuri kuramba kuchiita dhora remunyika zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica, izvo vanoti zvichadzosa nyika mukutambura kwekumakore a2008 kusvika 2009. Jonga Kandemiri anotipa nyaya inotevera.
Panguva iyo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira uye mari yemunyika iri kuramba ichishaya simba ichienzaniswa nedhora rekuAmerica, mapoka ehurumende pamwe nemakanzuro munyika vave kuzivisa veruzhinji kuti vave kutara mitengo kana mitero yavanobhadharisa vachishandisa mutengo wedhora rekuAmerica pamusika wemabhanga wezuva iroro. Izvi zvinonzi zviri kuomesera veruzhinji sezvo mihoro yavo isiri kushanduka, ukuwo zvizhinji zvavanotenga zvichitarwa mitengo pachishandiswa musika mutema. Izvi zvinotsinirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vaLaxon Zembe, ava vanoti mitengo yezvinhu munyika haichisiri kufambidzana nemutengo wedhora rekuAmerica uri pamutemo sezvo vemabhizimusi vari kutara mitengo yavo vachishandisa musika mutema.
Mitengo yezviro haizi kufambidzana ne exchange rate ye official kusiya kwe mabhizimisi kana kuti nzvimbo dzehurumende ndo chote dzinofambidzana nemutengo iwoyo kana kuti vanhu vari kuwana mari kubva kuhurumende. Tinoziva kuti vazhinji vemabhizimisi nemhuri yeZimbabwe haisi kukwanisa kuwana mari yemausa kana kuti maamerican dollars kubva kuhurumende, asi kuti vari kuvawana paparallel market. Zvoreva kuti kana vaakutengesa zviro zvavo zvavanenge vagadzira kana zvavanenge vatsvaga, vanenge vaakushandisa parallel market rate.
Munyori mukuru wesangano guru rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU, vaJafet Moyo, vanotiwo dambudziko rapinda munyika nderekuti vashoma ndo vari kudzika mitemo inobata veruzhinji vachingoshingisa vanhu, izvo zvienu zvichiramba zvichiondomoka.
Hatisi kuona kuti inyaya ichapera zvakanaka iyoyo, nenyaya yokuti vanhu havasi kuvhuma kuti zvinhu zvaomera vamwe vanhu. Maybe inyaya yokuti ivo vanenge vagere zvakasiyana nevanhu vakawanda. Saka zvatinosangana nazvo mazuva nezuva haisirizvo zvinosangana nevamwe vanhu. Vashoma vanenge vasingazvioni zviri kusangana neruzhinji, ende vashoma vacho ivavo ndivo vanotipa mapolicies, ndivo vari kutotonga, ndivo vanenge vachiti aiwa chimboshingai zvinhu zvichanaka mangwana.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vaprosi vachitambara, vanotiwo nemakwiriro ari kuramba achiita mitengo yezvinhu, inflation yemunyika inogona kudzokera payakambosvika kumakore a2008-2009, apo Zimbabwe yakave ndiyo nyika yaive neinflation yakakurisisa pasi rose.
Especially in terms of Zim dollar prices, taona zvichikwira zvakanyanya. Tiri muno yatingati pachirungu chronic inflation, zvinoratidza kuti zvikwira zvakanyanya for over a very long period of time. And the challenge inopedzera yazoitika ndeyekuti tinopedzera tamo inonzi pachirungu hyperinflation yatakambosangana nayo muna 2008 na 2009, patakazoita dollarization paipaya. Saka ndo challenge iripo iyoyo.
Saka zvinhu zvingagadziriswa sei kuti mitengo yezvinhu pamwe neinflation zvigadzikane? Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano revemabhizimusi reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI, vaKalisto Jokonya, vanoti panofanirwa kujekeswa nehurumende kuti matanho api airi kutora ekudzikamisa zvinhu, uye urongwa hupi hwairi kuita panyaya yemafambisirwo ari kuitwa dhora rekuAmerica munyika.
Venyika yedu dazvida kutiwo kana vati vokondrora foreign currency, ngavachikondrora zvechokwadi. Vorega kuti chimwe chotengwa neforeign currency, chimwe hachitengwi neforeign currency. Vepetro vanotengesa neforeign currency, vedhizo vanotengesa neforeign currency. Asi vamwe mese hamubvumidzwi. Izvozvo ndo zvakatsveyama. Ndozvinoitisa kuti munyika vanhu varege kuva neconfidence nezvinenge zvichiitwa. Vachingoti mitemo inogona kuchinja, vanhu asi manheru mangwana yauya yachinja futi mangwana. Ndo zvisingadiwe.
Vamwe vari kutiwo kuti zvinhu zvigadzikane, hurumende inofanirwa kumbosendeka parutivi kushandiswa kwedhora remunyika, nyika yodzokera pakushandiswa kwedhora rekuAmerica. Asi gavhuna vereserve bank of Zimbabwe vajohn Mangudya pamwe negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vagara zvavo vakatozivisa kare kuti dhora remunyika harisi kuzosendekwa, izvo zviri kunzi nevamwewo vanoongorora zveupfumi dzangovewo nharo dzemukuru dzekuti haangasiyi bhatyi padare. Hatina kukwanisa kubata vaMangudya kanawo vaNcube kuti tinzwewo mativi avo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.
Muchirongwa chedu cheThe Connection na8pm chatinotaura nevechidiki, tine hurukuro nenyaya yemhirizhonga munyika zvichitevera kupondwa kwenhengo yeCitizens Coalition for Change muzvare More Blessing Early kunyatsime Chitungwiza. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860 ne15460 pa kilohertz pa shortwave. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change vaNelson Chamisa woenda kunochema muzvare More Blessing Alley. Mutevedzeri wemunyori mukuru webato reZANU-PF vaKembo Muhadi vokurudzira masabhuku kuti atsvagire bato ravo rutsigiro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Dokisi Yamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesibili mhla 14 kuNhlangula 2022 nguKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uyaxokozela omangalisayo esililweni selunga leCitizens Coalition for Change uMoyi uBlessing Ali.
Bayazela ukuthi kona bethusele intathelo zendaba. Ndacela uhulumende ukuthi eyekele intathelo zendaba.
Usetholakele elecala uJeffrey Moyo intathelo zendaba yephephandaba leNew York Times okuthiwa wephula imithetho yelizwe leZimbabwe. Ikansili yakobulawayo ithi sokumele izakhamizi zedolobho leli zihlawulele ukuthwala izibi lokunye ngemali elesisindo sedola leMelika.
Imithi, istationery, lama-staples ezimota wonke kuloke kukhwela.
Asedonsa nzima amabhizimusi eZimbabwe kulandela ugukudeka kwesisindo sedola lelizwe.
Zonke akusakwaniseka kusasebenzeka imali zamarenti aselazo. Imali wanzuku zonke. Ungathengisa ukuthi namhla nge-13,000 nxa ususali wodwa futhi sekuyi-50,000.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uyaxokozela emzini womndeni kaMoyi unkosikazi More Blessing Ali obuleyo ngabantu abacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Umnondolo Zindlovu usethulela lolu daba.
Abakubandla leZANU-PF kubikwa ukuba bahlasele abakubandla leCitizens Coalition for Change namhla enyathime esigabeni seBeatrice, kwathi amalunga eCCC achisa umuzi wesiphathamandla sebandla elibusayo okubikwa ukuba uthwalise nzima abaphikisayo. Amalunga ebandla leCCC atshele iStudio 7 ukuthi abanye babo balimele kulandela ukuhlaselwa kwabo ngamalunga eZANU-PF bese esililweni sikaMoyi. Ekhuluma esemzini wako Ali enyathime, umnumzane Nelson Chamisa umkhokheli webandla leCCC uthi kubuhlungu kakhulu ukuba umunye wabo ubulawele ezombusazwe. UChamisa uthi akula muntu okumele afele ezombusazwe esithi okwenzakala elizweni kuveza sobala ukuba inguquko iseseduze.
Muri yako Ali zine urombo nebasa raitika. Muri yaka simba tozana mkoma Washington. Very dedicated. We want to thank you for continuing to support change. And we salute. Ama zangu ziripani. Mune munu unebasa rokuronga. Kuti tigazi le chandu komunika. Akitala mitita zunza kada iti. Nikana ufana kubatana. Nikana ufana kubatana. Nikana ufana kubatana. Nikana ufana kubatana. Ede harana kubatana izo ozo. Kisu.
UChamisa ukhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuba engenzi udlakela esithi lokhu yikho okufunwa ngabantu ababulele uAli. UMtakamuyi Silence uchasise ngababhekane lakho. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Davazwa Mgwadi uthi ibandla lakhe alilani lodlakela lolu.
Kana vanhu vakauraya vangani vanhu vakurayana munyika yeZerube muno munyika yeZimbabwe? Vangani vanhu vari kuurayana pasi rese rineri munyaya yeZerube? tirikuudzwa kuti muzvare mo blessing ali vanga vaine rudo kana kuti pane rudo rwanga huripo nenyanya iri kutsvakwai ko kana pachitsvakwa mhosva munozotsvaka mhosva muchiipa mazita emapato zvichirevei
nkosikazi ali kucatsangelwa kwokuba wabulawa ngodlelana nebandla lezanu pf upius jamba odingwa ngamapolisa athi waithandana naye kodwa ibandla le-citizens coalition for change lithi unkosikazi ali wabulawa ngamalunga ebandla lezanu pf ukusenjalo amapolisa asebophe umkhokheli wenhlanganiso ye-amalgamated draw teachers union of zimbabwe umnumzana obert masaraure oyisikhulumeli njalo senhlanganiso ye-crisis in zimbabwe coalition inhlanganiso le ithi akwaziwa ukuba ubotshelweni umasaraure kodwa kusobala ukuba ubotshelwe zombusazwe asenelisanga ngokukhuluma lesikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Paul Nyathi obengaphenduli umakhala ekhukhwini mele isitudio 7 museharare ngumlondolozi Ndlovu.
Abantu abaningi bathi bethuswa yikubulawa kwamalunga ebandla le-citizens coalition for change ngabachasikakengelwa ukuba ngabalandeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ukubulawa kukankosikazi Mo Blessing Ali loLangelihle Zonda Moyo kwethuse abantu eZimbabwe abathi kukhanya engani lokho kuhambelana lezokhetho. Umnumzana Felix Magalela Mafa, ilunga le-Citizens Coalition for Change, uthi kulusizi ukuthi abantu beZimbabwe baphila ngaphansi kodlame.
Kulusizi njalo kuluhlazo ukuthi abantu beZimbabwe sebephila phakathi kodlame ngenxa yokuthi kuthiwa kuzaba lama-election. Kanti thina singabantu esithanda ukuthula njalo i-constitution ilandele. Lokhu sibona ukuthi kukhombisa ukuthi ababusayo bayesaba ukudliwa, buyela emuva ukuthi basebenzise udlame bezama ukuthusela abantu. Ukufa kukamo Blessing Ali Langelihle kubuhlungu, hhayi ithi sodwa iZimbabwe jikelele. Siyacubungula sesibona ukuthi abantu abaningi ngamaprovinsi wonke angitheni bayakusola, kusikhumbuza thina kakhulu umbhuqazwe nemrambatshina.
Umfundisi Useni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, uthi izizalwane zonke zilelungelo lokuvikelwa nguhulumende kungakhathalekile ibandla lisekelayo.
Kuyasikhathaza kakhulu ukuthi abantu sebelahlekelwe izimpilo zabo, njalo kulabantwana sebesele bezintandane kulezihlobo esezilahlekelwe ngomunye wabo, kuyinto esikhathazayo sonke. Siyakwazi ukuba isisekelo sombuso weZimbabwe, siyakhuluma ukuba kungabe kungubani umuntu olapha eZimbabwe ulelungelo lokunanzelelwa njalo lokuvikelwa nguhulumende ukuze angabulawa ngabanye abantu kumbe angathunjwa ngamandla ethathwa ngabanye abantu. Ngakho-ke lo ngumlando okuhulumende, njalo kuyadingakala ukuba amapholisa aphenye abathole ngesikhathi esifitshane labo abacatshangela ukuthi iba bangabenza lesi.
Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi uhulumende obusayo ulobudlwangudlwangu.
Ntu kuyadanisa ukuthi it took amaZimbabweans 42 years ukuthi bananzelele ngumbe wabona ukuthi iZANU-PF libandla elezikliwi lezigangi lababulali kuqela bona abaku-opposition. Ngoba thina sihlala sikhuluma ukuthi i-opposition kungabe yi-CCC ngo-MDC kumbe ngaphi, at some stage bonke babesupport iZANU-PF ngabo-early 80s to 87 abantu emathebeleland bebulawa ngumbhuqazwe igugurawundi. So kithi akusonto enjalokhu, vele siyakwazi iZANU-PF asikaye siyithathe njengebandla eli-serious, kuyazi ukuthi libandla lababulali. Umnyaka ozayo uzaba ngumnyaka onzima vele, ngoba iZANU-PF iyabonisa ukuthi ayikajintsha, ayikaguquki.
Unkosikazi Sichelesile Mahlangu, omele isigaba sePhumula kudale lephalamende, uthi lokhu okwenzakalayo kuyethusa omama bagcine behlehlela emuva ngokwesaba.
Xa sikhangela i-50-50 omama singabantu singathi omama isikhathi esiningi ngabantu labana ababuthakathaka. Nxa bebona into enje isenzakala sigcina siyilinka to politics and sesizibuza ukuthi mina nginje ngisa nga. Kuyethusa kakhulu okwenzakale ku-Mo Blessing. Ngibona ngani kuthiwa kuzehlisa izinga lethu, cause omama sebesethuka ngoba nxade besazi ukuthi u-Mo Blessing was linked to politics. Abantu bagcina sebecabanga ukuthi into le yenzakale on political grounds.
Unkosikazi Nonceba Gwebu uthi ukhetho oluzayo luzaba lodlame njalo abantu abasoze bavota bekhululekile.
Sesesaba ukuthi sisekele amabandla aphikisayo ngoba sekule ngozi yokuthi silahlekelwe ngempilo njengalokho esekubone kumoblessing ali.
Kodwa ukubandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi ukufa komuntu kuyahlonitshwa.
Ukufa komuntu akusiyonto elula njalo akusiyonto okumele sidlale ngayo ngesikhathi sonke. Imfa iyahlonitshwa nxa kuthe kwenzakala isihlakale esibi kangaka. Asiso sikhathi sokuthi abantu beqe ukuqala ukukhombana ngeminwe indaba engakacubungulwa ngendlela epheleleyo. Udadewethu lo owuleweyo ufe kabuhlungu, ufe ngesihluku esibi okuyinto ngamina ngasiyivumele njengabantu siphila. Kungakhathalekile ukubana ukuliphi bandla, ungabe ubuzana uPF.
Amalunga amabandla achiyeneyo athi akhathazekile kakhulu ngoba lokhu sokubakhumbuza ukhetho luka-2008 owagongodwa abantu abaningi ngabadlelana lebandla elibusayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uzatholakale lecala uJeffrey Moyo intatheli izindaba yephephandaba leNew York Times okuthiwa wancedisa abanye bakhe ukuba bengene eZimbabwe ongekho emthethweni. Umantshi koBulawayo ugwebe uMoyo ukuba avalelwe entulongweni okweminyaka emibili ebekwe eceleni okweminyaka emihlanu. Umantshi uthe kumele ahlawule inkulungwane ezingamakhulu amabili zamadola $200,000 Zimbabwe dollars. UMoyo uyakuphika ukuba wangenisa eZimbabwe abanye bakhe ongekho emthethweni. Igqwetha lakhe lithi baza kuya emthethwandaba uyacela ukuthi isigwebo lesi sibekwe eceleni. Umnumzana Njabulo Ncube okuhlanganiso ye-Editors Forum uthi kuyethusa ukugwetshwa kukaMoyo.
Kubonakala ngazathi khona benzela ukuthi bethusele intatheli zindaba ikakhulu sezikhangelane lo khetho oluzayo ngomnyaka ozayo. Intatheli zindaba ziza kuthola nzima ukuthi khona zenze umsebenzi wabo ngoba lokho kutshengisela ukuthi khona basho ukuthi bengenzi umsebenzi wabo. Siyakubona ukuthi uphiwe i-suspended sentence wahlawuliswa imali kodwa kusho ukuthi kulungile khonokho. Kwenzekela bayenzela ukuthi khona bethusele intatheli zindaba. Siyacela uhulumende ukuthi eyekele intatheli zindaba zenze umsebenzi wabo. Akumelanga ukuthi umsebenzi wentatheli zindaba ubonakale engazathi into ebophisayo. Kumele abantu besebenze njengoba baphiwa amaphepha okuthi basebenze. Siyamzwela ubaba uMoyo ukuthi uhlanganele sahlukelwe lesi kodwa thina sithi khona uhulumende hayi yekelani intatheli zindaba zenze imisebenzi yabo ngoba ngalokho abakwenzile kutshengisela ukuthi khona sesiya ekhethwe intatheli zindaba asoze sibe lakho ukuthi zisebenze kuhle zingesayo. Okwamanje sezethuselwe and angisoze ngithandabuze ukuthi ngitsho ukuthi khona sebeza yenza lokho okuthiwa ngesilungu i-censorship besesaba ukuthi bethathele indlala. Bangaki abancede abantu abavela phandle ukuthi bebekwanise labo ukuthi besebenze eZimbabwe bethathe izindaba. Hayi ubuhlungu lokho.
Umnumzana Njabulo Ncube kwinhlanganiso yeZimbabwe Editors Forum besixoxa laye eseharare. Bayakhala abantu koBulawayo kulandela umbiko owethulwe yikhansili othi izakhamuzi zedolobho leli sokumele zihlawule imithelo etshiyeneyo ngemali ehambelana lesisindo sedola leMelika. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ikhansili yethule umbiko lonamuhla isithi akusasebenzeki edolobheni leli ngoba ukugugudeka kwedola leZimbabwe sokwenza ukuba inhlawulo yezakhamizi iphelele emoyeni bengenelisi ukuthola izibi ukubalethela amanzi lokunye. Ikhansili ithi ukuhlawulwa imali elesisindo sedola leMelika kuqala kuyona le inyanga. Isikhulumeli sekhansili unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngodaba lolu.
Idolobho lakoBulawayo selikhangele ama tariffs liwachajayo, likhangela futhi lomumo ophandle. Xa sikhangela imkambo lapho sithenga khona izinto, siyananzelela ukuthi i-inputs for service delivery okunjenge-fuel, ama chemicals okuhlanza amanzi nokuklina i-waste water, imithi, i-stationery, lama spare parts ezimota, wonke kuloke kukhwela. Lokhu sokwenze kwaba nzima ukuthi i-council ibe yenelisa ukuthenga ama-inputs lawo. Yikho sesiqale ukwenza i-alignment of ama-tariffs ethu to ama-input costs, ukuthi singafiki isikhathi lapho i-service delivery iza collapse kumbe ingasayinelisi ukuthi siyilethe njenge-council. Siyazisa izakhamizi lama-stakeholders lama-clients ethu ukuthi ama-rates and tariffs ethu azabe ese-indexwa kumbe efakwa at the ruling interbank rate. Sikhangela i-date of approval of the 2022, but i-council nxa ithumeza amabhili, amabhili ethu are charged on the last day of the month and i-monthly bill yethu will be based on the ruling interbank rate. Asitsho ukuthi amabhili azathutsha ku-US dollars, but ama-clients azakontinua ethola ama-bills are based on izim dollars.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ebonisa uZulu ngokusebenza kwesinqumo sivunyelwe ngohulumende.
Esikunanzelelayo futhi akhona amanye ama-services esiwalethayo njenge-council, such as i-submission of ama-plan drawings among others. Lawa azabe e-based on interbank rate on the date of submission. Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi ngalesi sikhathi njengezakhamizi nama-stakeholders sibe siloke siqhubeka ukubhadala ama-bills ethu ukuthi so that i-service delivery ayicollapse. Esikucelayo kakhulu ukuthi asibhadale nini i-bill yethu in full njalo every month ngesikhathi, singabi lama-bill overdue.
Abahlali bakoBulawayo bona bakhala ngokuthi sebephila nzima ngenxa yokuthi iholo labo seliphansi kakhulu njalo intengo yempahla ikhuphuka nsuku zonke. Ukhathazekile umnumzana Benny Moyo ohlala eManningdale.
I-council ikopa kuhulumene, nangu uhulumende uthi ama-charges esibhedlela lawo futhi azabe sebenzisa i-US dollars. Siyibonile futhi uhulumene introduce ama-charges ezinara lawo futhi afakwa nge-US dollars. Sibonile futhi izimseki layo futhi ipheka i-examination fees isebenzisa umgomo we-US dollar. So lokhu akusimangalisi, kodwa bekungaba kuhle nje ukuthi ngabe bake bakhuluma lathi bezwe ukuthi abantu bacabangani. Kuba buhlungu kakhulu kithi ngenxa yokuthi umumo welizwe mubi.
Umnumzana Mandla Chuma esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uthi kusobala ukuba imali yakuleli ayisela sisindo.
Umbiko esiwuthole uvela kukhansili yakoBulawayo namhlanje uveza sobala ukubana ngempela idola lakuleli kalisasebenzi, kalisela sisindo. Le mali abantu kade bevele besibhadala bezingasayisizi ikhansili yakoBulawayo. Yikho ke sebe sithi khona kungaba ngcono ukuthi amabhili lawo abuye e-forex, abantu bese bezikhethela bona ukubana babhadala ngayiphi imali, ngoba lokhu bese kusenza ukubana behluleke ukwenza umsebenzi omele bawenze njengosodolobho. So yebo, kubuhlungu ebantwini ukubana kuzakhwela, but yonke into ivele isikhwelile.
Ohlaziya ezomnotho umnumzana Zibusiso Mkhwananzi uncoma okwenziwe lidolobho lakoBulawayo esithi idola leZimbabwe kalisathengi lutho.
Kufanele labantu bemchova, abantu bemchova bathi umchova yidola for 2 or 50 cents, but they are not simple saying mabhadalisa nge-US dollar kuphela. Umchova uyakwanisa ukuthi ugade nge-bond on a transiting a ruling rate of that day. So I can't see simply saying they are now going to peg their prices in a stable currency of the day.
Ezinye izakhamizi zithi zilakho ukuthathelwa izindlu ngoba zizakwehluleka ukuhlawula imithelo etshiyeneyo ngedola elihambelana lele Melika. Ngimele umsakazo we Studio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ulalto kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection. Namhla sixoxa ngodlakela eZimbabwe kulandela ukubulawa kwamalunga ebandla le Citizens Coalition for Change. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyangangeni ukusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Russia lithi selihluthuna idolobho elikhulu emphukweni omnye umhlobo lo kwele Ukraine. Lithi seligombolozele elinye idolobho elikhulu, ngakho ke ele Ukraine kumele liqaphele. Kukhangelwe ukuba kusasa kuzavezwa edale leCongress okunye okwenziwa ngumongameli uMnumzana Donald Trump ngesikhathi kuhlaselwa idale leli ngomnyaka ka-2021 kubalwa ama-electoral votes. Osomabhizimusi abaningi kobulawayo bathi sebesehluleka ukuqhuba ngemfanelo amabhizimusi ngoba sebebalutshwane abantu abathenga impahla etshiyeneyo esibiza imali ephezulu. Bathi ukugugudeka kwedola leZimbabwe kubathwale senzima, ngakho ke abanye babo balakho ukubhidlikelwa ngamabhizimusi nxa isimo somnotho singaguqukanga elizweni. Kubika intatheli zindaba uEzra Jesus Banda.
Kulezi nsuku akusela uxokozela izitolo eziningi okuthengiswa ukudla lempahla ngoba akusela abathengi abaningi. Unkosazana Lwazi Mbowa uvale ibhizinisi yakhe yempahla ezendlini ezifana namasofa, namafriji, lezitofu ngenyanga ephelileyo.
Kade ngingomunye wama-business people akobulawayo, kodwa hayi, into zinzima zimangakuhle. Akusakwaniseka, akusasebenzeki imali zamarenti aselazo. Imali yewansuku zonke. Ungathengisa ulutho namhla nge-13,000 nxa ususiya lwodwa ufice soluyi-50,000. So konke khona okuvele kusibisele emuva, akusela nto esingayenza, sesihlezi kuphela.
Umnumzana Thompson Moyo layo uthi sokukubi kubhizinisi lakhe.
Ibhizinisi kulezi nsuku ihambe kuhle, abantu bayakhala abalamali. Lama-buildings lapha kobulawayo badura abanikazi bama-buildings, so sithwele nzima kakhulu. Senze okwe-printing, photocopying. Isikhathi ngiyahlala 2 hours kungena umuntu oyedwa.
Edolobheni lakobulawayo ukuphaka imota sobhadaliswa, amabhizinisi amaningi aselahlekelwa ngabathengi, yona imali sivele ingekho. Umnumzana Charles Ncube ulebhizinisi lokuthengisa ukudla.
Ngile shop lapha etown ekuthengisa ukudla, so lokho kwabuya umthetho lo oyiparking omutsha. Okwamanje imota zisakwanisa ukubuya ziphakha lapha, abantu abasakwanisa ukubuya bethenga ukudla. So sokuze kungiforce ukuthi ngigcine sengivala ishop.
Unkosazana Bonginkosi Ndlovu uthi kubi kubhizinisi lakhe lokuthengisa amakhompyutha.
Hayi, ilizwe lethu lele alisemanga kahle ever since kwatshintsha ibhondi leli. Abantu abasabuyi ukuzothenga, into ziwomile, wonke umuntu uyakhala njalo. Le nto zikhwelile yikubengezela loncingisa, but ngala ngapha amarenti afunakala, lalokhu lalokhu kune ngiyafunakala. Okunye isituation nxa sokunzima siyagcina sesizivalela amashopu.
Unkosazana Blessing Mpande yincwethu wezomnotho uchaza isizathu esenza amabhizinisi agalule kulezi nsuku.
Abantu abaningi siyananzelela ukuthi bahola nge-RTGS. Ukuthenga kwabo lokusebenzisa kwabo imali akusafanani lokusebenzisa imali okwakukhona emandulo. Abantu abaselayo imali yokuthi babe bethenga bazisebenzisa nsuku zonke ezindlini. Amabhizimusi ayaluza imali eningi, ayalahlekelwa imali eningi ngezikhathi eziningi. Ngakho ke amabhizimusi abona kungcono ukuthi avale ngoba abantu abaholi ngemali yaseMelika, abaholi ngisho wona amarandi aseSouth Africa. Ingakho sibona amabhizimusi amaningi evala kulezi nsuku.
Ukanya engana amabhizinisi amaningi azavalwa lonyaka ngenxa kokuguguteka kwedola leZimbabwe okwenza abantu behluleke ukuthenga impahla abayifunayo. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo igama lami Ezra Jesus Banda.
Umhlangano wokuthuthukisa indimi zonke ezikhulunywa elizweni imhlobo etshiyeneyo usungulwe namhla eVictoria Falls, njalo kukhangelwe ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa avule ngokusemthethweni kusasa. UMnumzana David Ndlovu, ongumqondisi wenhlanganiso yeTsorotso Development Trust, uthi uhulumende bekhalaze ukuba beqoqe abantu bohlobo lwesiseni kumbe ithwa ukuthi bayegida umdanso wabo weboro kodwa abasenelisanga. Uchasisa ngokuqakatheka kwalumhlangano kanye lokulondoloza indimi ezehlukeneyo kungqoqo ayiqhubele osithandekile mhlanga weStudio 7.
Ye, njengokuthi kule language conference eVictoria Falls, lami ngiye ngakuthola nje ngokuhamba kwesikhathi nje kubo ma-Twitter, ku-social media, then-ke kwase kusiba lakhona khona ukuthi siye sacelwa yi-Ministry of Youth khona la eCholocho ukuthi sibaqoqele abadala bazadingeka ukuthi behambe bayoyenza imigido khona ngale eVictoria Falls. So-ke bebecela abadala ukuthi behambe bayoyenza umgido lo esibiza ngokuthi yiboro. Ngicabanga ukuthi abadala laphana bebecelwa nje ukuthi bahambe bayenze entertainment, njengokuthi vele umhlangano lo uyabe ukhangela wonke ama language.
Ungathi imhlangano enjengaleyi iyaphathisa yini, njalo uhulumende engabe senza konke okusemandleni akhe yini ukuthi indimi lezi lazo zibe ngezinye ezisetshenziswayo okuthiwa ngesiNgisi official languages?
Ye, imhlangano enjengale iyaphathisa kakhulu kakhulu. Okokuqala, kuzabe kulabantu abanengi kakhulu laphana abalamakhono amaningi ahlukeneyo. Abanye kuyabe kungabantu phecelezi esingathi ngamalinguist, abanye ngama social linguist, abanye labo besenza okunye okunengi ngokwehlukeneyo ngezilimi zona lezi. So ke imhlangano yona leyi iyancedisa kakhulu mangaka ukuthi isenziwa kubizwe bonke abantu, kukhangelwe futhi ukuthi inlimi zona lezi sihlangabezana lobunzima obunjani. Kancane mangingathi mina ulimi olunjengalona lolo lwetshwawo lulimi nje olwehlukileyo kulezinye inlimi esingathi phecelezi ama-Bantu languages, ngoba lona indlela yokulubhala luhlukile ende lokulukhuluma indlela yakhona futhi ihlukile kakhulu. So kuyabe kudinga abantu abalamakhono, thina asikakabilawo kahle kahle amakhono, ngoba na engikwenzayo ikhona khona ukuthi manga usebenza le community abangabahlobo bakho, uyabe lawe uzama ukwenza okuncane ukuthi ulimi lungafi. Kodwa ke siyadinga ukuthi kube labantu abangasibonisa indlela yokulubhala ulimi phecelezi lokho esithi autograph. So imhlangano njengana le iyancedisa kakhulu kakhulu kakhulu, ngoba inhluphe siyabe sihlangana nazo liyakwanisa ukuthi lizikhulume. Ngelinye ilanga lingaba lenhlanhla omunye umuntu mhlawumbe azwe esesiba lesifiso sokuthi mhlawumbe angabuya zoncedisa. So yikho lathi sasifisa mpela ukuthi makusiba lemhlangano njenganale singasaleli phandle. Singasaleli phandle ngoba hayi ulimi luyasihlupha lona lolu. Kuthi uthi vele makungasazange kwenziwa eminye imizamo thizeni lungagcina luchabalele vele.
Lo ngumnumzana David Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso yeTsorotso Development Trust, oqoqa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseCholocho. Singakavalelisani namhlanje sihlobo, siye sikhangele besikhokhela namhlanje. Kuyaxokozela okumangalisayo esililweni selunga le-Citizens Coalition for Change, uMoyi uBlessing Ali. Usetholakele lecala uJeffrey Moyo, intshatheli izindaba yephephandaba le-New York Times, okuthiwa wephula imithetho yelizwe leZimbabwe. Ikansile yakwaBulawayo ithi sokumele izakhamizi zedolobho leli zihlawulele ukuthwala izibi lokunye ngemali elesisindo sedola leMelika. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje, Oliver Lesayo noGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.